A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, July the 29th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the socio-economic hardships faced by millions of Zimbabwe due to the failing economy.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join in the conversation right away by going to at VOA Zimbabwe, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And we are also live on our websites, which are www.voashona.com, www.voandebele.com, and as well as www.voazimbabwe.com, so you can join in the conversation.
The deepening socio-economic crisis is taking a heavy toll on millions of Zimbabweans who are growing increasingly desperate for survival as prices continue to go up. Just today, the company that manufactures sugar, Tongaat Ulet, announced a price increase effective immediately.
And on the other hand, the public continues to struggle with shortages of bread, fuel and electricity. And to beat the price shortages, ZANU-PF has introduced in Tunga makeshift bakeries that many say are outdated and clearly an embarrassment for the nation.
Indeed, that's what we are about tonight. If you want to join the discussion, njengoba sesichilo nje silama nombolo ongasixhuma kuwo, uyakwanisa ukusithumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318, kumbe nxa ufuna ukusitshayela live siku 001-202-619-2077. Sikhulumeni ke sizwe imbono yenu ngokukhwela mahlayana kwentengo, ngoba sibonile lamhlanje inkampani yechukela iTongaat Ulet isazisa ukubana iprice, intengo yechukela isikhwelile kuqala nje lamhlanje. Ngiphe umzekeliso, ichukela i-1 kg ebiza imali engange $4.99, i-brown sugar le bathi isibiza imali engange $8.61, kuzokuthi i-2 kg ebibiza $9.98 isithengiswa $17.22. Ngakolunye uhlangothi, izinto ezijiyeneyo ziqhubeka zisilela elizweni. Sikhuluma ngesinkwa, sikhuluma ngamafutha ezimota, sikhuluma ngegetsi, i-electricity phela. Bayakhala abantu abaningi bathi hayi akusaphileki eZimbabwe. Ngokunjalo sifuna ukuzwa kini abantu beZimbabwe, abantu abahle, ukuthi kambe liphila njani esimeni esinje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pano pachirongwa chedu cheLife Talk. Tiri kutarisa isu kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, nyanya mitengo yezvekudya. Nhasi taona isu kambani yeUlet Tongaat ichitaura iyo kuti yakukwidza mutengo weshuka. Yataurwa namukoma Nkomo panapa kuti eshukela. Hanzi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu zviri kuramba zvichikwira, uyezve tine vamwe vatori palife feed yedu pari zvino, uyezve tiri kunzwa Mutunga kuti tine Mutunga munyarikani wedu wekutanga vamasimba kuchera vari kunzi vari panhare pari zvino. Hamenorega ndivachingamidze. Alo, vakuchera makadii yenyu? Aiwa tiripo tiri kutaura nemi tiri kuno ku studio 7 tiri kuona nhasi tanzwa kuti zvinhu zvakadai sugar nezvimwe zvawanikwa zvichikwidzwa mutengo. Munoona izvi zvichirevei pamararamiro emunhu zuva nezuva?
Zvazvinongoreva ndezvekuti mararamiro avanhu ezuva nezuva anenge achiwedzera kuoma. Mucharangarira imimi kuti mumazuva apera aya pakaitika kuti mafuta edzimota akakwira kusvika $7.47. Nao mafuta aya kukwira kwaari kuita hakuna kumira ipapo. Hatisati tanyatsoziva kuti kukwira kwachona system yachona yavari kushandisa kuti vakwidze mafuta yakamira sei. Saka zvazvinoreva ndezvekuti nguva nenguva zuva nezuva kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kunenge kuchiomesera vanhu, nekuti chiri kuitika ndechekuti vanhu havana vazhinji vanoshanda vanomukira kubasa havana mari yavakawedzerwa. Hurumende iri kuti yakapa vanhu yavaiti cushioning allowance $400 but ndeyemwedzi unowu, uye inenge ichipinda mugomba ragara ravapo kare kubudikidza nekukwira kwakamboita mimwe mitengo makare kare. Saka dambudziko ritoripo nderekutoti mitengo iyi iri kuramba ichikwira, zviri kukonzera kuti vana veZimbabwe varambe vachitambudzika. Zvinonobatanawo nenyaya dzekuti hatisati tanyatsokuva nesolution kuti maUS dollars mutengo yawo wakamira sei. Ichokwadi kuti rate reblack market harisi kukwira ari zvakanyanya pamazuva apera aya, asi ipapo pariri rate rachona even reserve bank ranga rakusvika kuma8.99. Saka zvazvinoreva ndezvekuti dhola iri richiri kudhurira vanhu kuti vange vachiri wana vanotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvizvizorevawo kuti zvinhu zvatinenge tichizoshandisa munomo zvichidhura.
Aiwa, tinokutendai vakuchera. Ntunga, I think we had a caller but they dropped. So let's see what our people here are saying on the VOA Facebook page. Nokuchingamidzai tina Disciple Madanire vari kuti vari pano vari kuona nesu. Nicodemus Matari Rwanza, I'm watching you from live from DRC. Nicodemus vari kuti muri sei ecosystem mavina mukoma nkomo. Ntungamiri hanzi muri sei. Achoga M ari pano ari kufona ari muno muWashington DC. Tichamboedza kufona tikona ne 202 number tinzwe kuti vari kuti chii. Courtney Mepi Courtney ari kuti ndifonerei please. Tina hanzi ingatadzi kukwira sei mitengo? Ndi Courtney Mepi Courtney, top fan wedu wepano pa VOA Facebook page yedu. Hanzi kuchiredzi kwakapiwa mumwe murungu wezano asiri kana kumborima. Hanzi asi kana kumborima hapana zviri kuitwa ikoko kupras kwake ndokutaura kuri kuitwa nasisi Courtney Mepi Courtney vari panapa vanenge mukoma vari kuti sugar Ntunga ingaregedze kukwira nekuti vari kuti kuchiredzi uku kunenge kwakapiwa kune dzimwe nhengo dzebato rinotonga rezano PF, asi kutaurawo kwavo hatizivi hatisati tanyatsonzwa ndo zviri kuitika here. Over to you Ntunga.
Ndizvo mavhi kuchera asikhangele intengo zechukela elimhlophe. Itonga Hewlett imemezele mhlaka 3 ngenyanga edluleyo ngoJune ukuthi ichukela elimhlophe elilesindo se 1 kg intengo ibi $5.22 leyo price ikhwelile namhla yaya ku $9.04 then i 2 kg ibi $10.44 namhlanje sikhuluma nje i $18.04 increase about $8. Uthini ngalokho, kambe kuphileke njani?
Kutho ukuthi silodubo olukhulu kakhulu lapha elizweni elokuthi intengo ziyakhwela zilanda i-US dollar, i-price ye-US dollar. Kodwa ama-salaries abantu kawakhweli ngerate ekhwela ngayo intengo. So udubo esesinalo kathesi ukuthi sesilentengo ekongayo kakhulu uwedlula uwedlula ama salaries abantu bese kuba ngokuthi abantu bahlupheke bese kuba ngokuthi abantu bahawule lapha eZimbabwe ngoba intengo le ayisiyo ndaba yothi ikonge kakhulu kodwa abala esikhwameni imali ezokuthi bathengi abantu abasebenzayo uzakhumbula ukuthi ikhathesi senzo zikahulumende ezinye zangkhona bayasebenza 2 days abanye bangkhona bathi sifuna ukuthi senze 1 day ngoba abala transport abakwansi ukuthi baziphilele ngendlela ababayikhangelele yona ukuthi baziphilele so uzabona ukuthi uDube Sihlalo lukhulu kakhulu elokuthi kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singaluqeda njani.
Siyabonga kuchera eqhubeka ubambile mavela sanzi tine mtereri silo mlaleli ecingweni wakati yakho mtereri
mushi makazimba yemu raijeri
ai wathi ri waditu kutaura nani uye zve muri kupi
right mugauri ndiri muHarare
ndo matiri kutoda muHarare makamira sei tiudzewo panyaya yemitengo yezvinhu kwakamira sei kuHarare uko
pakaipa ndaona nhasi yashuga yakwira zvisingaiti
ehe mamuchimboitenga mari uyezve nhasi yanga iri pamari
nekeshi zvangaita vanotengesa nekeshi yepanze ayo vangachitengesa $10 $9 nhasi ndaona vari kutengesa
$13 $14
then mumashops umuanoti ndichiswaipa neiko keshi ndaona iri kuma$17 $18
okay wosaka panze pechitoro vanhu vanenge vachitengesa keshi mari yacho inombotidzike mbijana asi ukapinda mustoro uchiswaipa mari inobva yakwira nekuti uri kuswaipa
inobva yakwira bhozo wakatenga neeko keshi yana kuswaipaka kana pari panze unototanga watoita cash out watombotsvaga mari waitenga nepesendeji zvakare
aiya zvakaoma saka poitwa sei apa manje
ndiri kuona pa zvavaiko zvinozvi kuzi kuti tichi kana vanhu vari kumabasa vawedzerwe mari zvinongoramba zvichikwira paakuda kutongoti vanhu havambogara pasi vataurani vaviri ivavo
imi shuviro yenyu ndeyekuti vari kuita zvematongerwo enyika havataurani ndevapa ava muri kutaura
havamunangagwana vanelson jamisa
aiwa ndizvozvo
kana kutaurana because havamwese havana basa vakataurana tu ivavavo because takazviona paipai 08 paipai pakataurana vamugabe nevatsvangirai takanga tatiwo mukenani chaivo but iko zvinezvi nezvakazoitika itika ai situation is tense
aiwa mashoko makukutu
mafunga dollar for two
dollar for two manje dollar for two iroro raizvizvirakuda $4 ticket raita dollar for two iro
ko chingwa chiri kuwanikwa here tambonzwa kuti pane chingwa chiri kubhekwa kuma ofisi yezano pf uko chiri kuwanikwa here chingwa
ayo atu ayo kakapleka rike kakango commission wakashanda 24 hours hakuna chingwa chikudonesa iyo zvinozvi chikutengwa chingwa ne $8 chingwa chinofanira kunge chaita dollar paivai
chapa $8
chapa $8 ndakatochitenga nezuro ipapa pane $8 nhasi chaisingatowanike kwacho
aiwa mashoko makukutu saka imimi kuti munyatsorarama imi nemhuri mune muchida mari yakawanda sei uyezve mhuri yenyu yakakura sei
inini mhuri yandochengeta tokuti almost 36 saka mari yatodaita pakuti kuti tinopedza mwedzi hainotosvika kuma 4000 rtg zvino
iri kubatika here manje hanzvadzi
haiwanike zvachose haiwanike
muri kuita mabasa api
tirimo mukati mugavhenmendi imomo but mari yacho ndofunga haitosvike 1000
saka munozozvikwanisa sei kuti murarame zuva nezuva
ndopati kuti pauda kutodhobha dhobha kuti wakasvitsvaga kamwe kani kokuti umbobata bata apo uchienda kubasa wakashayira zvekuita haunotodzorera mhuri kumusha
aiwa mashoko makukutu saka yangovabata wabata
ya zvaa zvokutotiwo wakaita kana wokuti wawana wakanhu kanonwa kupuwa imwe mari yeextra kana wasina zvokuita zvimwe zvese hayo pakupedzisira ndovazhinji vacho vamwe vavakutongoita give up
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve nezuva rakanaka
Mwari wakuru pafadzei.
Thank you so much.
Si pendo kekuwe kuchera. Ngingabona omunye bala ngama bakeries lawa ase isungulwe iZANU PF. Omunye besithi ungani isilugu senkuku, and you know, I see where that person is coming from, because that's exactly what it looks like from a distance. Angazi kuchera njengoba isinkwa sisilela elizweni ukuthi kungaba sokulobuvelo yini, kungaba sokungcono yini after ukuintroduce kwama bakeries lawa iZANU PF.
Angabona ubungcono bakukhona ngoba lapha ngihlala kufona njengomula leli osanda kukhuluma isinkwa bengisithenga mina nge-$8 yila bantwana ababili abayesifolo. So bayazekhangelela ukuthi bathwale ama-large box alesinkwa, so kumele ngisidinge isinkwa at $8 enough. Kodwa asisatholakali ezitoleni. Even amabhekari lawa angavuya, kumele ube ne-flower engatholakali khathesi. So engaba khona sibile amabhekari ayasebenza, kodwa azaswela ama-implements awokusebenzisa awuthi balungisa isinkwa sangikhona. So ayisilo elokuthi asila mabhekari eneleyo. I-Nobels siyazi ukuthi ivalile kobulawayo ngeviki ephelileyo. So kutho ukuthi i-capacity yokuthi isinkwa silungiswe lapho eZimbabweni ikhona inkulu kakhulu. Kodwa into ezokusebenzisa zakhona iflower le ngqoloyi efunakala yiyo eyabe ingekho. So nxa kuyukuthi uzazinikeza amabhekari akutho lutho, ngoba ingqoloyi iyabe ingekho, siyabe siyidinga ku-black market, le-flower yangkhona iyabe iswelakala. So udubo lwesinkwa luyaqhubeka lukhona, ngoba into zangkhona ezothi sisebenzisa ukuthi sipheke isinkwa siyabe zingekho.
Qhubeka ubambile mnumzana kuchera. Anzi mavine mumwa chinyora pa Twitter panzi tuma bakery situation tunenge tunzimbo tukuma mishatu yati ya tukuchengetera huku
pana nyora pana panofunga iya maya ye munu aripa Twitter aripa VOA show na Facebook page. Clinton Guta arikuti ZANU PF izvi hazvichanya tsoita, anzi zvinenge zvirugwi zvehuku kuti pangabikirwe chingwa hazvina maturo chokwadi. Ndokutaura kwaari kuita ipapa ashura kuti aiwa mabhekari yadai anyatsoitwa chaiwo chaiwo mabhekari. Asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri aripo panhare. Hallo caller.
Hello makadizizi.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaurawo naMr Diamond, ndiri paDurban.
Ya Mr Diamond vepaDurban, taurai tinzwe muri kunzwa iri mudandarwe.
Mune rusarura mgoma. Muri kukwazisa sisi vega kuwo mukoma havazi kukwaziswa here.
Aiwa mukoma tanga tichauya mavhaika mazandatika. Makadini mukoma makadini.
Na tiri boye bendirai mberi.
Ya ndafara kupinda muchirongwa. Nauye mutengo iri kukwira kuZimbabwe kae. Zvinhu zvachona maitikiro azviri kuita hazvina kurongeka. Because makatasa strategy yavari kukwidza nayo mafio awo ndo ari kuti mitengo mumashops ikwire. At the same time vanhu vari mumashops vatona, especially vano manufacture zvinhu zvacho, havana magetsi. Ndakandiri kuZimbabwe few days ago, ndakaona kuti vamwe vanhu vari kusacrifice kushandisa magenerators avo kuita production. Ndaka zvinhu izvozvo makatasa kuti firo yavachashandisa wakada kuisa malow prices hapana mabenefits avana vanhu. Apo vanhu vachizoda kuzohoreswa futi mari. Saka pachokwadi government iripo izvezvi zviyaremerwa, hapasisina solution yandinoona kuti kwanisa kuti vaburitse situation pairi kunavo.
Asi mi dai maiwana mukana wokutaura navo ivava vemuhurumende, maiti chii panyaya iyoyi?
daenda ndine mukana wekutaura nawo pachokwadi chaizvo chaizvo ka vanhu havanga vasiye zvokunyara zvezvekuti anoo kana kuti chamisa mwana fiki kana kuti uindiani kwakuda nhaurirano ine musoro isiri yavari kuita mahombwe ari kutamba vachiita yayo kwakuda nhaurirano ine musoro inoita kuti vana vezimbabwe vagone kusununguka mumatambudziko avari hazvisi magara atinoita nemararamiro atigira tiri musango munomuka hazvifadzi netitusine tinoona nyika ichingoenda zvakadaro kuita sekunge hapana vari kutungamirira bati varipo zvinhu zvakava zvakakwidzwa havana chavanotaura ende makazvitarisa ivo ndo vanozvitanga nefuel zvabva pafuel zvaakuuya kumaji kumafood stars zvinoafecta munhu wese ende masalaries ari kuora vanhu makazva mari dzachona dzimwe dzinozvisatiriti hazvitombobatsire chinhu
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo mukoma Diamond vari paSouth Africa apo kunge manga muinesi pachirongwa
aiwa tinotenda murambe muchindifonera ndinombozama mazuva ese but hei foni iri kuramba kuzopinda ndafara nhasi vandapinda wavo
aiwa chirongwa ndechenyu musatye pindai zuva nezuva muchitaura imi kuti zvakamira sei kwamuri ikoko
atinotenda
bye bye
sizwe lapha ukuthabalaleli abasekhasini le-VOA indebele bona bathini kulo alarm sithole uthi wena we are in Dark City today ukhala ngamagesi usithola ngazi ukuthi ungapi kwelizwe kodwa uthi hhayi akulamagesi lapha khona kuzoba lo msunduzwa Ndlovu indlovu enkulu ithi yona kunjani Mr. Nkomo lapho emsakazweni hayi siyabonga Ndlovu sele themba lawe usiphilele uSydney Lwadle Mdluli uthi wena ukubusa abantu ngenkani vele kulomthelela omubi izano ayivume ithi yehlulekile kube le interim government ezabamba okwesikhatshana abantu bazikhethele upresident wezwe ngomdlulike lo uyafaka le nombolo zakhe laphana sizazama ukufonela mdluli siphenduke kuwe mnumzana kuchera kodwa singakayi kuye abasanda sixhuma singumsakazo westudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk udaba esingalo namhlanje sikhuluma ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ijukela likhwelile lamuhla kanti amagetsi isinkwa le-fuel kuqhubeka kusilela lakho elizweni here we have our second guest.
Yes, we do. Hello, Mr. Ngwenya.
That's Rejoice Ngwenya, by the way, an economic analyst.
Hello, Mr. Rejoice Ngwenya. You have just been eloquently introduced there by Mr. Nkomo. Welcome to the program. You know, today we're discussing about the economic situation in the country. What's your take? We understand that sugar just went up, and one of the manufacturers, Hewlett Packard, was today announced that sugar has gone up. What's your take?
Well, good evening. Well, I think obviously it was inevitable because, you know, when the price of the fuel goes up, the pump price, it tends to have a repercussion, you know, across the board.
Mm-hmm.
But it's because also that the pricing of the fuel is kind of distorted because if the U.S. dollar is plus or minus 8 to 10, RTGS,
mm-hmm.
it really means that at $7 something, we are buying fuel at slightly less than a U.S. dollar, whereas the U.S. dollar is generally used for pegging prices, in this country. So you can see that the industry is really under pressure to try and compensate for the loss of the U.S. dollar pricing, circulation, so that they are able to replace
mm-hmm.
Their commodity with U.S. dollar, which they buy either at interbanking rate or off the black market. So it's a bit of a distortion, though, but it's an evil that we have got to live with for the time being.
Mm-hmm.
And udaba lwemiholo baba Ngwenya ungakuchasisa njani ukuthi intengo yama commodities ikhwela mihla lamalanga kodwa ama salaries impatalo zabantu zimi ndawonye ama salaries are not going up.
Yeah, lokho kukhanya kuyahlupa ngoba siyazi ukuthi nge-economic strategy bangaze bakhweze iholo yabantu intengo yemali inflation layo iyakhwela ilandelana nemiholo. Engibona ukuthi engxenye bazama ukuthi beyehlise esingathi khona i-demand yezinto ukwenzela ukuthi abathengisayo behlise intengo yabo. Kodwa siyazi phela eZimbabwe vele into ingavele ikhwele intengo yakhona kabasehlisi. So sokuqakathekela ukuthi imiholo yabantu sebisukukhangelisisa ukuthi i-basket lakhona yimalini okwenzela ukuthi laba abahola imiholo engaphansi bajuze umholo ongabagcina inyanga eziye phela. Kodwa laba abama-10,000 yusa ngenyanga laba vele bakhanya vele abalandaba. Kodwa laba abanemiholo emincane yibo angathi bayaphitshelwa.
And just to play the devil's advocate, does that not justify charges by the government that business people are just being greedy and unscrupulous?
Well, I mean, in a way that is true. Because you see, when you are running an economy that is controlled by cartels and crony capitalists, mm-hmm. it is very easy for these guys to collude. I mean, the bread companies can sit down together and say, what do we charge? The oil companies are a cartel. Electricity is run, is supplied by one company, and so forth. So our economy is controlled by small cliques of individuals that can be able to connive. So I think in that respect, the government may be right, because we just assume that if the government were honest in completely opening this free market, the market, to make it completely free, so that there is competition from as far as Honolulu, anybody who can supply anything, whether it is electricity or fuel or bread or wheat, is allowed to do that. My belief is that it can put pressure on the local suppliers, because they keep going to the government to say, if you open up the borders, we are going to destroy the industry. But meanwhile, there's no industry to protect anyway. So this protectionist and the cartelist type of business in Zimbabwe is really, pushing the price upwards.
Mm-hmm. Mumbo batamakadaro vangwenya chadzuka kwa muri. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri wadi. Tukutawana nani uye zvemuri kupi?
Iye, ndiriku Botswana, murutaura na Vamhlanga.
Vamhlanga, makadi iko.
Tripo edu andati makadi iyo.
Aiwa, tiri wadi zvedu taura iti nzwi.
Inini sisi ndafunga Salisbury.
Mafunga Salisbury?
Unaona chinondirwadza ndechekuti ndikatarisa vana vatongogara, ndikatarisa vana vachitepo, ndiyo havana jaiso muziya papa moyo. Vana mbuya nehanda havana kaguvi kuti vakafirei chaiko chaiko, ndoona kuti vakafira mahara.
Sei madaro?
Muona kuti chinondirwadza ndechekuita sei.
Mm-hmm.
Kuti shuwa varume ava vakarwa hondo ndo zvavakarwira here izvi. Ndorwadziwa zvimwe zvisingaiti, ndo saka ndichiti ndafunga Salisbury, nekuti isu saiziva ichiri Salisbury mukaka waiuya murodhi uchitengesiwa chingwa chichitengesiwa tichitenga. Mm-hmm. Ndokana kunditaurira kuti shuwa varume ava kuti vakagwira hondo kuti vazadze zvigayo zvedhiziri muHarare vachibvisa vachiti havadi Salisbury kuti vaigwira kuti vaise nhasingeni vaise uyu zvigayo nezvibhorani nekuchera mugodhi. Hanzvati zvogwadza zvimwe zvisingaiti.
Saka poitwa sei manje apa?
Munoona kuti apa poitwa sei apa? Inini maonero angu nderekuti vaya vaiti Mnangagwa 3 iye zvino yari Mnangagwa 4. Saka nhau iripo, kana vanhu ivava vasati vagwadziwa chaizvo, inini ndisekufunga kwangu dai chipanera chachona chebhobhojani chinosunga kuti zvinhu zvisafambe dai chaipiwa inini, ndaitosunga kuti zviwedzere, nekuti uya aiti pfe uyaye zvinoti pfo. Kana musoja asati arwadziwa nemupurisa asati arwadziwa, hapana chinonaka. Vachamisa ngavambomira vakatsika pavari papo vasvachinje. Nekuti pakara vamunanga gwava hona kuti apa zviti veConcord vaishwa nditaurira zvakaita ambuya vangu vavekuzeki vara kuti shuwa kana vachitarisa vanhu vachifamba nokuti zvino kana ndandiri kuZimbabwe izvizvi ukatarisa munhu unowa tsitsi kumuhira tsitsi kwokuratidza kuti munhu atambura ndonitaura kuti shuwa vari munhu wechikadzi anodya sadza rigopinda achiona matambudzikiro ari kuita vanhu vachirwa namalections maranero akadero ndinorwadziwa zvimwe zvisingaiti.
Mfana uzabotshwa wethesi icala lokutyotyozela ukuthi isituation iqhubeke imbi.
Hayi ungakhuluma ngendlela enjalo baba, but into engiyibona uyabona ukuthi umuntu nxa esithi ungakangayela abantu abayecelebrata laphana ukuthi eyi uyazi ngithabe ukuthi umnangagwa ungenile mnangagwa phe umama lowana ungaplay odirano sunitshela namhla ukuthi nxa ngakhuluma ukuthi nxa umuntu izinto yena lowana esithi mnangagwa phe nxa engakazi ubuhlungu then hayi sisekatyana
Mhlanga nje.
Hayi siyabonga ungena uhlelo Mhlanga.
Elani baba.
Lo bekungumlaleli we Studio 7 ke uMhlanga usixhume kwele Botswana isa 8:30 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Tonight we are talking about the deteriorating socio-economic situation in the country as millions of Zimbabweans battle for survival. We have as our guest tonight Masimba Kuchera, an economic analyst, as well as Rejoice Ngwenya, another economic analyst. Sithathe umlaleli ecingweni. Umlaleli kunjani?
Sabona ngoku kunjani?
Hayi siyaphila singabuza wena.
Mina ngumpofu la.
Yebo mpofu, usixhoma ngapi?
Ngilapha mina ngihlala eMandastri khonapha ona la uthwa kuseMandastri.
Ngapi konapho?
eBelmont.
Ziyathunqa yini?
Akula nto ethunqa lapha kubolile yonke into lapha kwesinye isikhathi uyabona siyayenza lapha siyayenza igolidi, igolidi lakho uyalithola ukuthi khona. Ngesikhathi senza izinto zangkhona amagetsi kawaseko
yeba kithi sikhuluma nje akhona
inumbelaba abanye abangapha ngemva kwethu ko-Ocean laphana tuzayo nekhango uthole lakho ukuthi akula
ngithi amagetsi sikhuluma nje kunje akhona namhla kumbe kakho
khathesi akhona kuyenzakala ukuthi anytime ayahamba
yeba kithi
sithwele nzima kuleli lizwe leli senze ngikhumbula mina uyabona inkomo ngifike lapha ngomnyaka ka-1967 kodwa ilizwe leli idorobho leli lalinganje.
Ubuvela ngapi khonapho?
Ngivela lapha esigodini khonapho koMvomanzi.
Okay.
Wawulanda
intuthu ezazithunqa leso sikhathi?
Lalithunqa idorobho leli ngena umsebenzi lapha kusasa ngivuke ngishiya ngingena kwenye indawo manje khathesi ungawungena uyawungena umsebenzi yasofana mhlange khonapho phe
yebaungawuthiya
kuyakushupha
kwezweni pompofu lungisiswe njani udaba lo
nkomo mina ngihlala ngikuzwa khonapha uyazi ngiyakulalela insuku zonke ilanga liphuma lisiyatshona ngiyakulalela njalo nxase sizwa kuthiwa namhla inews zifundwa ngunkomo ngiyakhipha indlebe zami zonke ndalelisise kulabanye labo kuthiwa ngophilip gawule nalaba umdala lo philip kuthiwa mbani lo wempophoma lo kuthiwa mbani ujoseph chuma
ye
elihlala lixoxa laye kodwa-ke into azenzayo zonzani ungatombe kumbena kakubona okuyenzakalayo elizwe khathesi nginje so ngilele ngedlala kangidlanga lutho
ebayitri
khonapha kodwa kangidlanga lutho
sokukubi kangako mpofu
kubi kakhulu mina imali yami ngayikhweli lapho engicela khona ukuthi ngisebenze kumbe ndobhadobhe kanginikwa lutho iminyaka isihambile njalo le mali engangiyithola kayitholakali.
So uthi ulele ngendlala lamhla nguwe wedwa kumbe lo mdeni wonke?
ezomteni wonke silele ngendlala kumpeli kangcede alizithumezela idola le-America engenalala njile kusasa.
Ewa kithi bari kutaura
vampofu
bari kutaura vampofu anzi kutaura kunoku ndine nzara nefamily yangu tukurana nenzara hapana chiri kufamba.
But sisema ketini wana la abalaitwa industry kuna hapa pati asizilutho sesikhangele wona amagethi umduli kuphela ukuthi kona wona ngilale ngiphila kuphela nginatha amanzi.
Hayi kunzima kuzalunga babumpofu, siyabonga ungena kuhlelo baba.
Nami ngiyabonga kodwa Nkomo ngiyacela into esikhathi esiningi ekuseni emini ntambama konke ngihlala ngililalile khonapho. Ngiyabonga kakhulu nje ngokuthi ngingenile lami.
Hayi lathi siyabonga uxhaso lwakho Mpofu.
Libe lami lingithinta inamba zami zithiye khonapho e-reception yenu.
Hayi siza kufonela baba, siyalibonga uxhaso.
Kodwa ukhuze labo ogawule la ukushona la ncabu bekuletha abadlayo ngezano. Hayi bayekile ngakula nto ebaphilisayo.
Alright,
uJoseph Chumana lo lubayisele, so yimi ngiyakhuluma khona.
Hayi sizawabizela induna yakondolwane izabakhuza. Siyabonga Mpofu.
Alright Nkomo, lilale kuhle mdala wami, mina sendilala nje kuphela njani athi amanzi lale.
Hayi siyabonga, uzalunga baba.
Alright, bye bye mdala wami.
Okay, bye. Nazi tinemwe mtereri mafu.
Maybe before we take our caller, what was Mr. Mpofu saying? He sounded very distraught.
He's saying things are so bad that he and his family are sleeping on empty stomachs tonight. He's saying, of course, there's electricity tonight, but there's nothing to cook.
Very sad indeed. Yeah. Hello, caller.
Yeah,
well. Makadi enyu? Yebo, man, Nkomo.
Yeah, kuluma baba, sikhuluma lo bani?
Ikhuluma lo James Sipiri wa.
Yebo Piri, usiqhuma ungapi kwenda?
Ngisemathinge Plumtree.
Oh, kumachinge.
Yeah.
Akusiphi umbono wakho, liphila ngcono yini khona hapo?
Hey, kunzima lapha ekhaya.
Yebo akithi.
Kunzima sho.
Esitolo lapho kuyathengeka yini kumbe sokukhwelile kukhwela njalo nje?
Esitolo akusathengeki, intengo yakhona iyakhwela, abantu basebenzisa irandi leli elingasavunyelwayo, sesiphele nzima, sisakwazi ukuthi thina siyalithatha ngaphi sihlele ekhaya.
Ngababotshwa yini abathengisa ngerandi?
Babotshwa kodwa anti sekuthengiselana ngokuthi lo nyamazi nomakhelwane vele kasezangizophila.
Never get it. When's the way in Poppy?
Hey, I'll attend you know what it means. One and as some Babantu in the Raffle and the Buffalo is a valid. They'll give us a little bit of my things. Who was about to go on with the Gunzi?
The thing is that a manjabant having a certain hang a pela is told us.
Ya, kumele basitoke bayeke ukudla ezindlini bese kuvala nje kube kumilizo ngoba nansi ifiyeli le iyakhwela and ungananzelela ikhweza nguye president. U-president nguyela amagaraji la abazuvala and amabhasi la abazuphathela mahara ukhweza ngabona ifiyeli ngoba imali yakuyo.
Hayi siyabonga Phiri, sile themba kuzalunga, bathi themba kalibulali.
Hayi siyabonga wakho.
That's Piri, Mr. Piri from Plumtree, Kumachinge.
What is he saying?
He's saying, you know, just like Mr. Mpofu, he's saying things are really bad. In Plumtree, he says some people continue to trade in foreign currency, especially the Rand, but he appears to be he sounds like a pensioner because he says, I'm not working, I'm seated at home, and there's no way of me getting foreign currency, so things are tight.
Vangwenya tumbo odzoka kwa muri, mamuru kunzwa vatereri vedu, vangavari kutawura, tanyanyo batu kwa narampofu, vangavari kutivo, vangavari kutu Belmont, anditi, kuplawaya vachiti nasi, vari kutawurara, vasina chavari kujika. Nyaza, kada imuru kusangana na zoe re, mamuru kufamba umu. Iko kwa muri ku Zimbabwe.
Muri kunjani?
Ehe, vangu inye.
Chokwari nukuti kana uchitopinda nyango vanosevenza iko zvinonya uchisevenza mari yacho yawakabata iri muhomwe haifambirani nezvido zvako saka kungopinda mustoro macho nyango chiri kuchingwa chiripo chiri $5 kana kuti shuga yakwira haukwanisi kuzvitenge vanhu vazhinji ichokwari vanotovata nezhara asi anenge ane shungu vana vanenge vachichema chema vari kumba saka nyaya yanga icharwa navakomi kuti vashandi vari kutochema vachiti komihoro yacho siyadi kukwira kuti tikwanise kunhi kuti titenge zvekudya asi zvandaita nezvekuti chinowanzotyisa ndekuti kana mihoro ichikwira inflation yacho inobva yakwira zvekare saka ndofunga inini indastry iri kufunga kuti vakaramba vakabata mihoro ipapapo vanhu vachaita vashoma vanotenga yozoita kuti mitengo idzike asi ava vakwanisi kuti vadzikise mitengo nokuti vari kutenga ne9 bondi kuti vakwanise kuripresa saka ndinorumbo kuti nyaya yezhara vanhu vachivata nezhara icharamba ichienderera mberi vanhu vachifamba netsoka vachienda kumaba chitazvinhu zvagadziriswa.
Mnumzana kuchera spendu kekuwe umzwile ubabu mpofu ube siti ena lomteno wake balala ngendlala namuhlala nqanje amagesi ekhona kobulawayo akula lutho lokupheka. Yebo sokufike kulelo banga lokuthi abantu sebelala ngendlala umankoyo selaleziko mpela.
Yeah, and ungakhangela ukuthi baba umpofu use dolobheni emaphandleni laphana okwaba le drought into zinzima ukwedlula lokho ngoba abala lutho engxenye bathengise abawulimeyo okunluthwane so I drought ifithi ukuthi unabantu abaningi abalala lendlala singahamba emaphandleni sizabona ukuthi abantu bangkhona baningi kakhulu kodwa umbuzo ebenginawo ubaba uNgwenya uyasitshela lapha ukuthi iholo lingakhwela uzaba nge-inflation kodwa sokusitsho na ukuthi abantu bephile nzima ngoba nxa bengelayo imali usebenzisa ukuthi bathenge izinto abamele babe nazo ekuphileni benze njani ngoba nxa besebenza baya bekhangela ukuthi izimali abazitholayo kumbe iholo labo kumele libakwanele ukuthi baqede inyanga kodwa nxa iholo lelo nxa kuyukuthi alisahambelani le ntengo ezikhona ungenziwa njani nxa kuyukuthi yena esithi akumelanga sikhweze iholo ngoba sizaba nge-inflation khathesi i-inflation iku-175% kodwa-ke is still a mismatch so what is the way out
babu Ngwenya pendula khona
got me a bit wrong angizange thina akumelanga iholo likhwele ngithi mina bona abamanager i-monetary economy yethu bathi bona ngaasikhathesi into ziyakhula ngoba i-petrol ikhwelile iyabe i-cost push kutsho ukuthi ama-cost okudinga izinto le-stocking iwayenza ukuthi intengo yakhona le-cost yemali yethu lakhona kodwa bakhweze futhi ama-wage sokuthi ba yi-cost push cost push inflation plus wage push inflation kutsho ukuthi vele ama-wage akhona bathoze futhi avele akwanise ukuthenga ngoba sokukhwela konke imiholo le-cost push le-wage push so ngibona ngathi mina ama-fiscal authorities babona ukuthi bengahlala benqindezela imiholo yabantu kuza kuba le-consumer resistance sokusiba lodaba lokuthi abathengisayo behlise labo intengo kuthi abathengisayo labo bayakhalakhala besithi asingesisithe ngoba idola lakhona silithenga so yiyo isingathi ngesikhiwa yi-vicious circle kumbe i-paradox kodwa vele mina ngithi kufanele kube le-adjustment ehambelana le-consumer basket.
Vajekeswa ipapo vangwenya zitine mtereri parunare mafi.
Hello caller.
Hello, Magadizi.
Ai, what did you say? Ora nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Brian Matanda ndiri ku South Africa, ndiri Rustenburg izvozvo.
Ai, wakwakadiko ku Rustenburg uko?
Rustenburg, inonzi Kia Kia, ndizvozvo.
Ai, ndizvozvo chero muri wapenyu. Atipewo pfungwa dzenyu.
Ya, hazazi inini minyaya kubatikana zvikuru minyaya irikuitika kumba kwedu. Nekuti tikatarisa hurumende yedu inenge isina kana chidona vanhu.
Sei muri kudaro?
Dai vari vanhu vanonzwa tsitsi, vangade vachitombofungawo kuti toita sei kuti kuwanikwe chingwa chaicho kana magetsi zvavo. Because those are serious things, zvinofanira kuti zvivepo kuti vanhu vararame zvakanaka. Ndouya futi ndobvumirana na baba Mushanga waipedza kutaura manje manje. Kuti dei vanhu vamboregera zano PF iite inyatsoona yega kuti manje yasvika pakukundikana. Nekuti kana tikati timanyire futi kuti paite dialogue, paitwe government of national unity, havazooni kukanganisa kwavo. Saka vanhu vese vave vaipemberera kuti chiti munangagwa kufira ngavanyatsozviona kuti munangagwa wavakafarira kuti aipinda apa vakafarira n'anga yakabata mai. Saka zvekuti kana zvikanyatsooma chaizvo chaizvo munhu wese nyange pachanzi mavhoti chaipo chaipo unoziva ambuya panorigwa mavhoti panenge paita vamwe vanhu vanenge vavhota. Asi pakashaya munhu awani chache anovhotera ZANU-PF vanoriga mavhoti acho vamaona kupi?
Mashoko makuku tuanjadzi.
Saka tikanyatsikaya of course handikurudziri kuti vanhu tinyatsokushungura dzikatirwadziwe, asi ndechokwandi chekuti kana zvikanyatsosvika pachaipo zvanosvika paboiling point nyika yese inotenda manje totaura same language munhu wese anosvika pakunyatsoona kuti problem iri pakati.
Aiwa mashoko makukutu, tunokutenda icha izvo mukoma kwa muri ikoko ku Rustenburg uko muve nezuva rakanaka. Ntunga.
It's 13 minutes before 9 o'clock and this is Live Talk. Tonight we are talking about the deepening social economic challenges. And we have economic analyst for our guest, that's Masimba Buchera, as well as Rejoice Ngwenya. Coming to you, Mr. Buchera, how do we overcome the deepening fuel shortages in the country? The government has been saying we have enough fuel, and they have been saying after being proven that they were wrong, they were saying, okay, the crisis will just disappear in a matter of weeks, but several months now we are into this crisis and the situation is only worsening. Mr. Buchera?
Hello?
Yes, that question was for you. How do we overcome the fuel challenges?
Yeah, I was actually responding to that. I think that maybe it put me on mute. I think that Mr. Ngwenya started pointing out to where the problem is. The issue around cartels, the issue around mispricing, the issue around a dishonest government. Now, we have a situation where our government wants to control the price of fuel, but now it's saying that they will not give people, fuel players, money to buy fuel. But we also have a serious problem that we now have a small cartel of people in the fuel industry. Who are causing this chaos? As you are very aware that most of these fuel companies are now owned by a few conglomerates. I think at one point we had some shady company called Trafigura supplying most of our fuel companies through some negotiated deal with one of the fuel executives. So the problem that we have is that we don't have liberalized a fuel market, which we are supposed to have. If we have then a liberalized fuel market, it means that we'll have a sufficient competition. In the same way that we also don't have a liberalized market in terms of bread and in terms of most of these things. So at the end of the day, it's only Nkomo Enterprises that supplies the whole nation. Mm-hmm. So when Nkomo Enterprises suffers a problem, any problem, it means that the nation also has to suffer with Nkomo Enterprises. So we need to ensure that we have enough players. Then we also have to ensure that government goes to its core business of regulating and enabling businesses to operate, rather than also wanting to be a player in the same businesses, in the same business. Mm-hmm. There is no point in government making offense and opening these tuck shops or these grocery shops where they are saying they are going to have cheap products. Let them allow businesses and put enabling legislation for businesses such as Ngwenya stores to be able to operate in a legal way and in a safe way. The way that government also wants to then be a player in an area where they regulate is, I think, one of the biggest problems that we have. And if we remove that from fuel and from most of the markets, then we will start going in the right direction.
Aiwa mashoko. Mashoko makuku tu asitina caller gate. Sorry, last caller with a hello caller. Hello caller. Kola ningaduna ndisi ninofunga vambu bata for a long time. Vangwenya meno muripo ere motipo masho kwenye kupedzisira. Zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe?
Chokwadi chataro navakuchera kuti hurumende ngaisiyane nezvoda kuti ite zvemabusiness. Ivo ngaiti ngavagadzirise kuti mapolicies nemitemo zvifambirane nezvinounza dot industry inobva kunze kwenyika, michina mitsva, mari dzinobva kunze kwenyika, mitemo ngaigadziriswe vanhu va one mabasi, because mabasi anowanikwa neimwe industry, middle class ichikwira neindustry, saka zvikaita kuti mitemo ngaigadziriswe kuti michina nevanounza mari vawande, ndokuti tinge tichitangira kuti infrastructure yedu inenge yakuresponda kune mari dzinobva kunze kwenyika.
Ntunga.
Utaba lwamagetsi Ngwenya, lotaba lwe-fuel lona lungalungisiswa njani? Ngoba amagetsi le-fuel really yiko okuphethe i-industry. Njengoba kusilela khonoko akulalutho oluhambayo elizweni.
Ya, okukhona ukuthi njengoba phela singasevisile sikwazi ukuthi sikontrola amanzi angena kwiZambezi, sesifanele silungisise ama-thermal power stations ethu. Ikolo yakhona silayo enengi, amalahle maningi, kakulungisiswe uloliwe alungisiswe ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthwala amalahle sihambise eminyathi ewange ngaphila ngaphi, kwenzela ukuthi sustaine amagetsi amanzi engangabi khona. Uhulumende kayekele ukungenelela lakho wamatarifu, ukontrola ama-price uyaphambanisa futhi. Kayekele kube le-privatization, i-commercialization yamagetsi, bazilungisele amagetsi azakwakhona.
And the guy who was given the solar tender in Gwanda recently, the South African guy, he says that in a few months' time, there won't be any load shedding in Zimbabwe. He will finish it all. Do you believe that?
That is almost impossible, because if you look at the demand side, almost like 2,000 megawatts. We are operating at 36% productivity. If we were to up the production of our industry to 80%, we'll need probably upwards to about 4,000 to 5,000. So this guy is a dreamer. He's your typical gangster, your typical criminal industrialist who wants to create stories. That is not possible. We can have small solar units at domestic level and at community level. But what he's talking about, it's almost impossible. We are a big power consumer, and we cannot resolve this problem by just rhetoric.
How about more solar farms? Isn't that where, the answer lies for our power problems?
Absolutely, because if you listen carefully to what Masio was saying was that the independent power producers, it's not that they are not there, but it's because of the tariffs that are controlled by the government. So if the solar sector is opened up for competition, the tariffs are removed for equipment, and individual solar power plants are allowed at the community level, then we can take one third of the domestic consumers off the grid, but the commercial consumers still need the data, and it's going to take a bit of time for us to get out of this mess.
Mm-hmm.
Please do stay on the line, Mr. Ngwenya. As we wrap up, Mavi, we have 5 minutes remaining on the clock.
I think let's also just acknowledge some of our followers here on Facebook. Tangatambo kuisendeka ipa side mbijana. Sindrukona muruku komenta mchendera na nezuru kutawuru wapana Timi Vibs. Arukuti, brother, we have two powerful forces that are rescuing Zano, which is the security system and the cartels. Once these two are broken down, Zano PF will definitely be truthless. Simply. So only pressing this button, those guys, zvakawanda-wanda zvavari kunyura. Pana Courtney Mepi, Courtney Aripano, Onias Nzua, Aripano Top Fan Wedu, Tandiwe Gumbo, Aripano, Pasmo Muchavira, Aripano, tunokutendai kunge manga muinesu. Over to you, Mtunga.
Mr. Aguchera, the Zimbabwean dollar, we understand, is coming very soon. How will that be helpful insofar as rectifying our economy will be?
There will be no change in the immediate future, because what is the problem is not the currency that we are using, it's the system that we are under. As we are saying, we have a government that is hell-bent on remote controlling everything, even in areas where they are not supposed to be controlling. So even when the same dollar comes, it's just a change of removal of the bond notes. But in actual terms, that will not change anything very fast for the Zimbabwean.
Tiri panya iyoyo ye Zimbabwe dollar, inenge iri currency chaiyo ere kana kuti I currency yatinoona ye mepo yepama phone yema RTGS nema bond zvinenge yakamira sei pane zvamuri kunzwe?
Currency ye mepo hakusi kuti pane nzira yatinga kwanisa kuitiza for now, kusiya kana takwanisa kuisa cash yakawanda muekonomi inei.
Mm-hmm.
Tichatomboramba tinayo currency iyo yemhepo. Asi dambudziko chairo chairo harisi rekuti tava necurrency here kana kuti hatina. Dambudziko chairo ndere system yacho yatiri kushandisa, kuti chero currency ikauya muchaona kuti inokwanisa kuuya ichipinda mugomba.
Mm-hmm.
Nekuti zviri kunetsa ndezvekuti value yatinenge tichiipa currency iyoyo. Takatarisana neUS dollar, takatomboona president vachifara kuti maredu ndo yakasimba muno musadhaki, asi airi kutenga chacho hapana.
Mm-hmm.
Ukaenda kuSouth Africa nemari yavo iyoyo isina kunyanya kusimba, haitenge sugar ne$13 something yavari kutaura.
Mm-hmm.
Yatiri kutenga nayo mumo. Saka iroro ndo dambudziko rekuti we need to change the system and the way we are doing things.
Mm-hmm.
Even je tikaunza mari nyowani and so on, that will not help.
Aiwa, tinotenda nguva yedu Ntunga inenge yadyanana. Ameno kana une zvekufarisa nazvo.
We did nothing besides thanking our guests, that's Masimba Kuchera and Mr. Joyce Ngwenya, both economic analysts based in Harare. And we would like to thank you, our listeners and viewers, for making another date with us.
Mm-hmm. Tinokutenda ivese vanga vari pano nesu palive feed yedu vari pa VOA Shona. Rambai muchidzvanya pakanzi share kuitira kuti vamwe vasina kukuonai vabva vakuonai. We thank you, our guest, as and what Tunga has just done. Our economic analysts were helping us look into the current economic crisis facing the country. Thank you once again.
And please do tune in again tomorrow on Live Talk, the Youth Forum, the connection. Mike will be hosting some of the Mandela Washington fellows here in Washington. Kuna Zimbabwe, I'm Tuna Milinkomao.
And I'm Marvelous Msanganya Huye. Good night.